Nyika yedu tasvika pastage yekuti zvimwe zvese zvatiri kuita izvi kunongori kutamba tiri kumapoto kwenyaya. Nyaya yatava nayo ndiya vamugabe kuti vachipa. Tozoona zvichaitika pamberi apa. Saka isusu zvedu hatina kunununa kukuru kwekuti veMDCT nePeople First havasati vapinda. Hazvina kuipa. Tichawana patichataurana navo. Iko zvino tiri kugara tichitaurana navo, takamboita zvenera tese, takamboita chakati tese, hatina hedu maproblems ekuti tisakwanisa kutaurirana. Churchill akambotaura iye pavairwisa Hitler. Akambotaura iye kuti dai Hitler akaataka Gehenna, iye Churchill aiinda kuparliament yeEngland kuti ngatibatanai naSatan kuti varwise Hitler. Saka pane tasvika panguva yekuti Mugabe kuti timurwise tinofanirwa kubatana nani nani chero watinenge tichifungira kuti ndiSatani, musiyai, mupurisa, musoja, upi. Tasvika panguva yekuti zvese zvese hapana kana solution tingataura chirungu chakaita sei. Hapana kana solution yatichaita inobudirira muno muZimbabwe kana Mugabe aripo.
Vagood.
Chokwadi chiripo ndechekuti isu hatisi kuramba kutaurirana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Ndochino chikurukuru chandoda kuti vateereri veStudio 7 nhasi manheru anovahwisise. MDC haina kumbogara yaramba tingati hwerekete nemamwe maopposition political parties ane muonero mumwe chete nesu. Tofunga unoziziva iwe blessing kuti MDC nemamwe mapato anosvika ndingangoti gumi nemanomwe tose toita gumi nevasere tiri muchirongwa chinonzi icho NERA, National Electoral Reform Agenda. Icho chinonyanyomhanyisa nyaya yekuti ngativei nemaelectoral reforms, nokuti takaona kuti dambudziko guru ratakatarisana naro uno muZimbabwe nderekuti ZANU-PF inobira maelection. Yakapedzira kuwina 1995. Kubva 2000 maelection, 2002, 2005, 2008, 2013 nemabyelection ose akaitwa pakati apa ari kubirwa. Ndosaka isu takabatana nemamwewo mapato ezvematongerwo enyika. Mamwe matuku kwatiri, mamwe vakakurawo. Hapana watinosvora kuti uyu mukobvu, uyu mutete, uyu mutsvuku, uyu mutema. Hatisvorani. Asi dambudziko ratinaro nderekuti hatingazokokwi zvene tingangotiwo maforeigners muchirungu kuti douyai kuno kuCape Town or wherever, tikugarisei pasi, tikuyananisei kuti mutaure nezvecoalition.
Vamafumi, mainzwa kai?
Hongu, vagutu, mukoma wangu zvangu kumutemo, mukoma wangu zvangu pamakore, and ndinohwisisa kwavanobvawo. Generation yavo inobelieve aesthetic nemaboundaries awo akagadzirwa nanasisi John Rhodes, anobva ati munhu wekusouth Africa iforeigner. Inini ndiri munhu uyauya watinoti mupan-africanist. Munhu wekusouth Africa kwandiri hazi muforeigner. Munhu ari kuMozambique kwandiri hazi muforeigner. Chiripo Mugabe aondonganyika ngaachindiende. Kana zvichida meeting kusouth Africa tinoinoita meeting ikoko, zvichida meeting kuMozambique tinoita ikoko, kana zvichida meeting pamba pavaa tinoenda ipapo.
Alright, vaagotupindaitinzwa.
Dambudziko randiinaro nderekuti mukaona, nokuti samwe tinotaura tichidainda hatinenge tichiziva inonzi muchirungu ya inside information, zvimwe zvomukatikati, kuti mune ruoko rumwe rwusina kunatsokuti twasa twasa, tingangoti zvemurimi rwechirungu hidden agenda.